mutsamba yavo basa vangu vati vari kuda kuti kudzingwe nhengo dzedare reparamende 15 uye makanzura mapfumbamwe. Nhengo dzedare reparamende dzavanoti dzinofanira kudzingwa dzinosanganisira vapasho Rafael Sibanda vekucaudry park, vaeric Gono vekuvavengula Magwegwe, vaobert Manduna vekunketa uye meya mutsva wemasvingo Muzvare Chantel Chiwara vekuward 2. Kusimba rekuita izvi vari kuriwana kupi? Basa vangu vati
ndakatotumwa nevanhu kuti ndigadzire nyaya iyoyo toisangano chete panotiwa nevanhu.
Vaenderera mberi vachiti
takaita primary election kubereka mwana tisatamboona inini ndakatanga politics na 1999. I never saw a system handi zibereka mwana this day and age. Saka hakuna vanhu vakabva kuvanhu semashoko aitaurwa naprezidenti. Takauya vanhu vakasainira vanhu vakasainira magirlfriend avo. Saka ndombava dzacho tiri kuzvikorekta panapa kuti vanhu vavakaselekta nevanhu ndevanani tovaziva.
Asi muteredzeri wemutauriri weCCC vaostalo Siziva vaudzawo Studio 7 kuti basa vangu havasi nhengo yebato ravo.
Zvinofanira kuzikana Zimbabwe yese kuti CCC inotungamirwa navachamisa haina kana nhengo yeparamende kana kansela yaricola. Mamembers of parliament edu ese CCC makansela anofanira kubata basa sematumiro avakaita nemacitizens. Vachamisa nebato reCCC havana tsamba yavanyora kuparamendi kana kukanzuru vachinyora kuti kunofanira kubviswa makansela kana mamembers of parliament. Hatizobvumi kuti ani nani zvake asimuka achitaura kuti anomirira CCC iye asiri nhengo yecitizens coalition for change inotungamirwa navachamisa.
Mumashoko kuvatori venhau vasiziva vatiwo zviri kuitwa izvi mabasa ezanupf. Asi mutauriri wezanupf Vafarai Marapira vati vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Isu sebato rezanupf simba redu riri kuwandira kwakavaka nyika nekuti vanhu vakativhotera kuti tigadzirise ikonomi tigadzirise zvinhu zvisiri kushupa kuita kuti nyika yedu iwane kuenda mberi. Izvo zvekuti kutiposi vadzingana kana taitanei isu hatinei nezvinoitwa nomapato madoko hatinei nezvanopiefu kana nepadiki.
Vamwe vari kupomerwa mhosva yekushanda navasha vangu vasori vecio vanonzi vanoshanda nesangano reForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ. Asi mukuru wesangano iri Vafarai Munzaka vanoti havadyidzani nevasori.
Harisi basa redu kuti tizive kuti chii chinoitika kuCCC kana kuti kwete. Basa redu rariro kuhwinisa zanupf yakahwina takadarika. Izvi zvehondo dzavo zvemarecords ava hazvinenesi izvi hazvitomboti benefiti. Zanupf ine 2/3 majority already muparliament yezitis. Saka isusu hatina appetite kana any interest nokurikolwa kwemacandidates.
Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vaudza Studio 7 kuti vatambira tsamba kubva kuna vasha vangu asi vati zviri kuCCC kuti ipe umbowo kuti haivazive.
We have received a letter under the logo of
ichokwadi kuti ndapiwa tsamba ine mifananidzo yaCCC asi kana bata iri risiri kuwirirana netsamba iyi nezviri kutaurwa rakasununguka kuuya kudare reparamende richipikisa.
Nyaya yekudzingwa kwenhengo dzedare reparamende iyi yave nemakore ichiitika munyika sezvo mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vakadzinga nhengo dzeMDC Alliance mushure nekunge dare rati ndivo vainge vari mutungamiri chaiyo webato iri kwete vaNelson Chamisa. Vamwe vakadzingwa inhengo dzebato rePDP nemumwewo aizviti ndiye munyori mukuru webato iri kunyange vatungamiri vaiti havamuzive. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Evans Zininga.